Mutsamba yavo kuparamende uye yaverengwa mudare National Assembly nemutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda, munyori wePDP vaBenjamin Rukanda, vati vasere ava vakapinda musarudzo vakamirira PDP muMDC Alliance iyo yainge yaumbwa nemapato manomwe zvichitevera chibvumirano chainge aita Musuwa 5 Nyamavuvu 2017. Vasere ava mumiriri weHarare East vatenda ibiti, mumiriri weKambuzuma vaWilias Madzimure, mumiriri weMbizo vaSettlement Chikwinya, mumiriri weNgulumane vaKutsatsapulu, mumiriri wePumula amaisichelisle Mashangu, pamwe nemumiriri weMutasa South vareGai Tsunga. VaRukanda vati chibvumirano ichi chinoti mapato aya anoramba akazvimirira uye aisarudza nengo dzayamirira muMDC Alliance pasarudzo dza 2018. VaRukanda vati vese vadomwa ava havachamirira PDP nekudaro vanofanira kudzingwa muparamende. Ngatinzwei vaMudenda vachiverenga tsamba yavaRukanda.
The members listed below have by operation of clause 664 subsection A of our party constitution ceased to belong to the party and are hereby being recalled.
Vadomwa vese ava havasisiri nhengo dzebato redu pasi pechikamu 64 subsection A chebumbiro remutemo webato redu. Nekudaro vanofanira kubuda muparamende.
VaRukanda vati vari kutarisira mhinduro kubva kuparamende. Tsamba yavaRukanda yatumirwa kumapato aive muchibvumirano ichi anoti MDC Tsvangirai, MDC Ncube, Multiracial Christian Democrats, ZANU Ndonga, Zimbabwe People First neTransform Zimbabwe. Mutauri wePDP vaNcube Zitakumalo vaudza Studio 7 kuti hongu bato ravo rakanyora tsamba ine zuro uye vari kutarisira kuti paramende ichadzinga vasere ava.
Ndechokuva recall muparamende nekusima members ePDP, saka havasatevere mainterest edu vakasiya bato nokujoina rimwe bato, saka vatiri kuvata recall.
Asi mumwe wavanzi vadzingwa muparamende vaMadzimure vaudza Studio 7 kuti havatomboziva kuti Rukanda ari kuda kuvadzinga basa ndiani uye patori nenyaya dzake dziri kumatare.
Chokupanda ndechekuti iye Rukanda wacho ndiani, ukatarisa mugazeti ra2018 raitaura vanhu vari kukondesa maelections, unowana Rukanda ari kupeople's rainbow coalition kumasvingo, unowana Lucia Matsirenga ari mupeople's rainbow coalition inindonesiani. Izvi zvakaitika ndi2018 iyi. Tsamba iri kunyorwa ndiya2021. Rukanda nethe same section yari kutaura rukatatosiza kuita member if he was a member ePDP yacho.
Vabiti vati vaRukanda havana mvumo yekuvadzinga uyewo vatiwo vamirira kunzwa kubva kubato ravo reMDC Alliance kuti votora danho ripi.
Hazvi zvekuti tichaita sei, tichagara pasi sebato reMDC Alliance toona kuti tinofamba sei, ndoichatipa hunhu ruzivo kuti tofamba sei tichibva pano kusvika kumberi.
Nyaya yemakakatanwa nekusagadzikana kwezvinhu muzvikwata zveMDC vakonzera kudzingwa kwenhengo dzeparamende dzakawanda kubva pazvakatanga gore rapfuura. Kusvika pari zvino MDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora yadzinga nhengo dzeparamende dzinodarika makumi matatu kubva kumatare eSenate neNational Assembly. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaPride Mukono vaudza Studio 7 kuti hapana chinoshamisa pane zvaitika nhasi sezvo zvakatomboitika zvekare gore rapfuura. Vatiwo izvi hazvifaniri kudzorera vemapato anopikisa kumashure, asi kuti vanofanira kubatana voramba vachirwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.